chirongwa ichi chakanangana nenyaya iyoyo yanga ichitaridzirwa nenhengo dzeparliament dzeMDC pazuva ranhasi chekuti vamunangagwa mapindiro avakaita pachigaro. Takaramba isu veMDC tikati kwete, mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa ndivo vakasarudzwa nevanhu. Saka naizvozvo shoko ranga vachitaridza nekuudza pasi rose manhengo dzeparliament ndiro shoko rimwe chete ratichange tichitaura tiri tichitaridzira United Nations kuNew York kuburikidza nekuuya kuchaita ivo vamunangagwa vari kunge vachiuya vachizotaura kuUnited Nations. Saka isu tinenge tichiti kwete, mutungamiriri wedunha vaNelson Chamisa nekuti ndivo vakahwina pasarudzo dza 30 July 2018.
Chirongwa ichi chiri kutarisirwa kuuya vanhu vakawanda zvakadii?
Nhengo dzese dzeMDC dzemuAmerica dzemumastates akasiyana siyana dziri kutarisirwa kuti dzive dzichiuya kuNew York kuburikidza nevari kuCanada vanokwanisa, uyezve nehama neshamwari dzedu dzemuAfrica dzinogara munomu dzimwe nyika dzemuAfrica dzinogara muAmerica nemamwewo maAmerican citizen friends edu vachange vachiuya vachitsigira. Kushushikana kwedu nekutaura zvichemo zvedu nekudzidzisa pasi rose kuti utungamiriri wauya kuno kuUnited Nations wavamunangagwa hausiro utungamiriri wakasarudzwa nevana veZimbabwe.
Zvamunoona zvichibatsira ndezvipi uye nenzira ipi kuseri kwekuratidzira uku?
Kuratidzira kunobatsira kuti inonzi legitimacy yaya issue izikanwe pasi rese kuti hurumende yavamunangagwa neutungamiriri hwavo as a president is illegitimate. Vakahwina zvine popoto, zvine makakatanwa. Havana kuhwina asi vakadeclarewa kuti ndi president nemauto, uyezve nevatongi vedare guru avo vatinoona vachishanda navo vakabva vapiwa mukoho wemotikari dzakanaka mushure mekunge vapa judgment yavo yekuti vamunangagwa ndivo vakahwina.
Kune mamwe masangano akasiyana siyana akaita sana SADC nana African Union nedzimwewo nyika zhinji dzimwe dzakabudawo dzichitaura kuti vatambirana nekugadzwa kwavamunangagwa. Mashoko enyu pamusoro pemasangano aya nenyika idzi makatarisana nezvamuri kuronga izvi ndeyekuti kudii?
Ini ndinoti tinokumbira kuti African Union itarise zvisina kusaruro nyaya yakaunzwa padare rejimosva reAfrican Commission on Human People's Rights nemusangano weMDC Alliance uchitaura kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe 30 July hadzina kufambiswa zvakanaka, uyezve vakakunda pasarudzo iyoyo ndavaNelson Chamisa. Saka isu tinoti veAfrican Union ngavatarise. Then vana SADC vakuru veSADC vaCyril Ramaphosa tinokumbira kuti vave vachitarisawo zvekare nyaya yemuZimbabwe zvakasiyana nematarisiro ayaitwa naVathabo Mbeki avataiona vaishanda zvikuru nemusangano weZANU PF navaRobert Mugabe. Hativashore nemaonero avo akaita pamaelections kuti zvakafamba zvakadai zvakadai, asi kazhinji kacho tinoona kuti zvavanowanzotaura kazhinji mumasangano emuAfrica hazvibatiri zvimwe zvinhu zvinoda kugadziriswa izvo.